Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaema semunangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti inotoerera vana veZimbabwe kwete masangano akaita seAmnesty International nekudaro haishaiswi hopi nazvo. Vanhu vatanhatu vanofa mutsaona yekudonha kwendege duku mumashava mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nhasi raburitsa gwaro rinoratidza kuti hurumende yavaema semunangagwa yadzikisa gejo pakutyora kodzero dzevanhu kudarika zvaiitwa nehurumende yamushakabvuva Robert Mugabe, uye sangano iri riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro iri, iro rakanyorwa zvichitevera ongororo yakaitwa pakati pa2018 negore rino, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica, amai Vongai Chikwanda, vati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwatowedzera pasi pehurumende yavamunangagwa. Vatiwo mapurisa nemauto ave kushandisa chisimba chakanyanya pamwe nepfuti pakumbunyikidza vanhu. Amai Chikwanda vaenderera mberi vachiti pavewo kushandiswa dzimwe nzira dzekushungurudza vanhu nadzo dzakaita sekupamba vanhu sezvakaitwa kunhengo dzeCitizens Coalition for Change, CCC, dzinosanganisira muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marova nemumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe muna 2020. Muzvare Chimbiri vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemuonero weAmnesty International uyo vachiti pane nyaya dzakawanda dzisiri kutoburiswa pachena.
Zvimwe zvinonyorwa pasi kunzi ngana, muto wakati akambunyikidzwa ngana, muto wakati zvakafamba zvakadai. Asi zvimwewo kune dzimwe nzvimbo zvinotongoitika zvichienda zvisina zviyora.
Mumwe mukuru mubato reCCC iro rine vanhu vakawanda vari kumbunyikidzwa, Senator Felix Magalela Mafasivanda, vaudza Studio 7 kuti gwaro reAmnesty International iri rinobaya dede nemukanwa vachiti chanyanya kuipa ndechekuti kana matare ave kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzeveruzhinji munyika.
Tinomuenzaniswa baba Job Scala vagara mujere 1-3 months vachingumbunyikidzwa vasingatongwi panzi vanotongwa majasikita apo havapiwe bail, asi tinoona vanhu vanouraya vanhu vanopiwa bail.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo kuti veruzhinji vafare munyika.
Toramba tichirimaenda vamunangagwa neZANPF Party kuti muri vanhu vakagwa hondo yerusununguko, muda kusunungura munhu wose kuti awane rusununguko guzere. Dzokerai pamakatangira mudzorere Zimbabwe pagwara regutsa ruzhinji ramaigwira kuti pakugumisira munhu wese akwanise kuzofara neutungamiriri hwenyu.
Mukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Lucia Masuka vatiwo hurumende inofanira kubvisa mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act Amendment kana kuti Patriotic Act iyo vati inotyora kodzero dzevanhu.
Saka isu tiri kuti isu kuhurumende mitemo yakadaro inofanirwa kuti ibviswe mumabhuku edu emutemo, uye vaise mitemo yokuti vanhu vagogona kuenjoya kodzero dzavo.
Vati SADC neAfrican Union dzinofanira kutuma nhume kuZimbabwe kuti dzizvionere pamunosefodya kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vaFarai Marapira vati havaterere masangano akaita seAmnesty International nekuti anonyora zvemanyepo.
Saka Amnesty International ngainyore zvainoda ende nazvo kwainoda. Isu seZANU-PF hatinei nazvo, hatizvicheuki, hatina basa nayo, hatina basa nezvainonyora.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende inoteerera vana veZimbabwe, kwete masangano akaita seAmnesty International. Vatiwo mitemo iri kushorwa mitemo inodiwa nevana veZimbabwe uye yakapasiswa neparamende yeZimbabwe.
Hatina zvimwe bato riri pamusoro pedu rinosupretenda over us, rinonzi Amnesty International. Tiri sovereign state, inove zvitonga zvere. Zvino zvemhomho yeZimbabwe ndo zvichatungamirira zvinoitwa neparamende yeZimbabwe.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission vaElastom Gwadi vati kunyange hazvo vasingadi kutaura zvakanyanya pamusoro pegwaro reAmnesty International, havabvumirani naro kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kuwedzera.
Handizivi hangu, I don't want to talk about basa reAmnesty International. But basa ravo has always been very critical. Vasingatariri the positive side too.
Vatiwo pese panowana komisheni yavo zvichemo inoongorora nekuona kuti zvichemo zvacho zvagadziriswa. Gore rino nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vane chitsama vakapambwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, vamwe vachisiyiwa vakandwa munzvimbo dzakaita seMapinga kumashonaland west, vachisiyiwa vaitwa kafira mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vatanhatu vekukambani yemigodhi yemuroa Diamonds vafira mutsaona yekudonha kwendege diki yavanga vachifamba nayo munharaunda yePeterhouse Farm kuzvamahande kumashava mudunhu remasvingo nhasi mangwanani. Vaviri vevanhu ava vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe, vamwe vana vachifungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeIndia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi wemangoda wemuroa Diamonds uri kwaChivi, uye hazvizatidza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi. Pasvika nefenyuro reStudio 7 padonhera ndege iyi, vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi, avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza, vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanyira kuzobatsira, asi hapana akwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi. Mumwe vatanga kusvika vaElias Mvunzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu, asi vawana vanhu vatotsakatika, mitumbi yabvarurwa bvarurwa uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti.
Tichida kumasoo kuchechi chawa ndege chitefamba mudenga asi yangachaza chikutinhira kwayo hakusiko, pasina nguva duku duku ndege tawa saundi yangorira, asi tikamhanya tichiuya kuno kusoona kuti chii, tawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vanga vari mundege imomo. Tikatsvaka tototi hapana kuti tikagona kubetserera, tikashayiwa ndokuti vose vanga vadofa. Taita chokuti tamhanya kudzokera kufonera kansera, kansera ndiribva kwaye panzvimbo akaona akaudana mapurisa, sokuona kwamba mapurisa akauya futi kunoku.
Ambuya Matandlovu vemunzvimbo iyi vati vatanga kunzwa ruzha rwendege ichiri mudenga kusvika pakudonha.
Ndogara munoti tachi 153 akandiri pedo nenzira, pandawa kuti hwi 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 kwakune muti, abandatara mudenga handina kuona kuti chii, asindawa kuti saundi yendege. Mumaminitsi kuma 8 ikoko ndopandawa kuti kuka kwai ndege yawakwana kwavazambi, saka enda zvotouya utime ndikawana zvatounganidzwa izvi zvavanhu vaparara.
Zvasara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete, uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani. Muzvare Nyasha Dzashe Dzimba vemakare mumashava vati vakwanisa kuona ndege iyi ichipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha.
Tibva kunoku kushopu ndichienda kumba uko kunogezesa mwana, pandangoona ndege chirola chirola kunga kuri kumaseko around 7, apanoona ndege iyi chirolaka handina kuona kuti yanowera kupi, asina ngozongwa kuti dhu asenge chita mio zenge chinga pongo shikribi di master style avaru kuti ponga kuri makusen kuine mhute.
Kanzera wenzimbo ye ward 33 vari vebato re ZANPF vatawanda duve vati njodzi iyi yaitikira mudzimbo mavo yavarwadza zvikuru.
Pozipa itikira njodzi pano panonzi pa Peter House Farm ndobaitikira njodzi. Saka 12 minutes natatu vapano kuti ndione kuti chokwadere ndikaonekwa kuti haa zvinhu zvaitika mudzimbo zvinosiririsa. Saka ndozvaitika mudzimbo medu izvozvo. Saka hatina kutomboziva kuti vanhu vafai papo vangani time yacho iyoyo. Tachingoona kuti yanga ichingori flash pese pese. Uchishava kuti unotsika papi. Saka haa zvinhu zvasiririsa mudzimbo medu izvozvo.
Mutauriro mapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, vatenda kuti tsaona yaitika, asi vati vachiri kuferefeta kuti vawane zvaitika zvizere, vozotura mashoko kuvatori venhau.
Just be patient. Tichiwane mafull details, then tokupai statement.
Vakuru vakuru vekambani yemuro waDiamonds vanga vari paitikira tsaona iyi, varamba kutaura nevatori venhau vachiti, nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa. Pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi, pange paine mapassport mana evanhu vekunyika yekuIndia nemaviri evemuZimbabwe. Kambani yemuro waDiamonds, iyo iri pasi pekambani yeriyo Zimbabwe, inonzi ndeyezvizvarwa zvekuIndia. Iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemuro waDiamonds, sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yeBitis mudunhu reMashonaland East, asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
The Voice of America, VOA.
Sangano rinomirira makambani anogadzira zvinhu munyika reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti mitemo ine chekuita nemashandiro avo inoda kuwandudzwa zvakanyanya kuitira kuti makambani aya akwanise kupunduka pasina zvipingaidzo sezvavari kusangana nazvo pari zvino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pagungano rekuparura kupemberera makore zana ekushanda muZimbabwe, mukuru weCZI amai Sekai Kuvarika vati makambani makuru ari kushanda zvakamanikana kana zvichienzaniswa nemadiki zvavati zvinoda kushandurwa kuitira kuti remangwana ringe rakareruka.
Dzimweni dzenguva vamwe vedu vanogona kunge vachikwanisa kukurumidza kutenderera madambudziko aya, asi vari foma wavo vanogona kumetseka kutenderera matambudziko avo nokuda kwekuti vanotevera mitemo, vanoteerera mitero kuhurumende nezvimwe zvakadaro.
Vaenderera mberi amai Kuvarika vachiti mabhizimusi emuno anokwanisa kukwikwidzawo mune dzimwe nyika, asi mitemo yemuno inovadzosera kumashure.
Kana totarisa maopportunity ari kunze kwenyika, maopportunity makuru. Saka anoda kuti tiite muonera pamwe business richiti isu tikadai tinokwanisa kutora opportunity. Sehurumende vachiti saka kana zvakadero mungada mapolisa akadai kuitira kuti tikwanise kutora maopportunities iwayo.
Vaimbove mukuru wesangano rinoona nezvemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavison Norupiri vanoti chitsvambe chiri kuna ana muzvinabhizimusi kuti zvigadzirwa zvemunyika zvikwanisewo kutengeswa kunze.
Panoenda president kwavanoenda kunoshanya nekwavanoita zvakawanda wanda, vanotaura nezvebusiness, vane vachiti zarurira mikana. Saka mikana yacho vazhinji hatisi kukwanisa kuzoitora nokuti hatisi kuzviona saizvozvo, asi vanoona saizvozvo vari kubatisisa mikana iyoyo. Saka isu sebusiness titofanira kuchiita urongwa hwedu hwokuti toona kuti toexporta sei.
Asi mukuru wesangano remabhizimusi madiki reSMEs International Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti kunyange makambani makuru achiti ari kubatwa nekuseri kweruoko, hausi mutserendende kune avowo achiri kukura.
Nyika yedu iko zvino vanhu vakabata business maSMEs ende vanofanirwa kuva vanoti vanotutukidziwa vaende pamusoro mitemo isatsikirira. Even access to funding, mitemo yakaisiwa nana RBZ inodzikisira maSMEs.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemaindastiri amai Sitembiso Nyoni, asi mbozha nhare yavo yanga isiri kupinda kuchitiwo munyori mubazi iri amai Mavis Sivanda vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo sekuvimbisa kwavanga vaita. Asi hurumende inogara ichiti iri kuvandudza mitemo ine chekuita nemabhizimusi kuitira kuti ashande mune zvakanaka uye kukwezva vekunze. Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mutunhu une mago kuti zvigadzirwa zvemuno zvikwanise kukwikwidza nezvedzimwe nyika dzemuAfrica.
ama production costs acho haanga fambirani ne dzimwe nyika se South Africa ne Tanzania kana ku Zambia nekuti mutengo wa magetsi uri pamusoro onde uye pane zvimwe zvidingwa dingwa zvinenge zvichibhadharwa malicenses zvakadaro zvese saka zvinonetsa kuti maproducts edu emuZimbabwe ange ari competitive.
Nasi CZI yazivisa kuti ichange ichipemberera makore zana ekushanda muZimbabwe mwedzi unotevera, uye sangano iri richaremekedza mamwe makambani achiri akamira kubva munguva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi mabhizimusi makuru akawanda munyika ari kuchema pamusoro pematambudziko anosanganisira kukwira kwemafuta edzimotokari, kushomeka kwemoto wemagetsi, michina yakwegura uye mitemo yakawanda wanda yaanoti inovadzvanyirira zviri kuzovadzosera kumashure mumabhizimusi avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hurumende yeAmerica yakatarisana nekumanikidzwa kuvhara mamwe mapazi pamwe nekumisa vamwe vashandi mabasa mukupera kwesvondo rino kana makakatanwa ari mudare reparamende pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nerinopikisa reRepublican Party pamusoro pemari inofanirwa kushandiswa nehurumende mubudget ra 2023-2024 akasagadziriswa nekukasika. Budget regore rino riri kupera mangwana musi wa 30 Gunyana, zvichireva kuti kubva musi wesvondo 1 Gumiguru hurumende inofanirwa kunge yave kushandisa budget idzva. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Handiko kutanga kuti pange paine makakatanwa panyaya dzemari inonge ichifanisa kunge ichishandiswa nehurumende yeAmerica. Mari inenge ichidiwa naPresident kuti hurumende inge ichifambira mberi. Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndopana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo. Bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi waGunyana wakutopera uri kupera mangwana?
Panowanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira pedzisira, asi zvinhu zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica, nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese, tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Toti zvaitika izvozvo zviri kutyirwa nevakawanda Professor Masocha vatadza kuwirirana zvingakanganisa zvakadii?
Zvinotokanganisa nyika, zvigokanganisa zvekare dzimwe nyika dzinokweretesa mari yeAmerica dzine dzisati dzichakwanisa kubhadharwa. Saka zvinhu zvisina kunakira hurumende yeAmerica, zvinhu zvisina kunakirawo upfumi hwepasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi paDevry University Professor Elliot Masocha vari paRunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuEswatini yaimbozivikanwa seSwaziland zvavhota nhasi kusarudza nhengo dzedare reparamende munyika yekupedzisira muAfrica ichine utongi hweumambo huzere. Vavhoti vasarudza nhengo 55 kana kuti 59 dzedare reparamende repasi iro risina masimba akanyanya kunze kwekungoita sezvipanga mazano kuna mambo. Vamwe vagari vekumaruwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvikuru migwagwa inopinda madhorobha nemaguta vanoti vari kutiza misika yakavakwa nemakanzuru kana nzvimbo dzekutengesera dzemakanzuru nenyaya yemitero yavanoti iri pamusoro. Izvi zviri kuisawo upenyu hwavanotengesera migwagwa ava munjodzi nekuda kwekumhanyidzana kwavanoita mumigwagwa kana vachinge vava kutengesera vedzimotokari. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuro enzvimbo dzavo. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuamerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu reMatabeleland North, uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa namamai anenge achida kusa vana kuchikoro. Mwana akashaya bhuku kuchikoro vane ane bhagidhi ravo. Ndoritenga bhageti roro iye ndoritengesawo murodhi vanda kufuta huku. Bhageti ndinenge ndatenga 8 rand, saka iye ndozoritengesa 130, saka geni yangu pambo yandinowana 50 rand. 50 rand mageni angu aya asina 50 rand pemabatanidzo. Ndonotenga zvichi mhunga iya iya ndandatenga nayo ndoendesa vana vangu kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai Chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Tanga takangogara tikaona tikakurudzirwawo nemamwe madzimai ivo, saka indokurudzirawo mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei, kana tarima zvinhu zvembesa dzedu dzatarima ngatirenda kusarodhi titengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Motsi vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Katisi pakuronga kwedu tenga tichitira kuti mabhandiro edu zviripo 5.50 cents, zviripo 10, tichibata tiripo 5.5.
Vajera kuti ngaroro rekwamurehwa mudunhu reMashonaland East vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panyaya yekudhura kwemitero yemakanzuru, sachigaro wekanzuru yekumaruwa yezvimba yezvimba Rural District amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havari kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuamerica makumi maviri kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru, vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Muzvari Lucy Kuandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaona dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemigwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva, uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonzi havachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunowanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuAmerica pakare ipapo vasina kubudisa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata chinoimba musambo weAfro Jazz cheGwevedzi, Nyasha Murada. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Kujiva inimbune mundi tendekere nzeve musazoti zvanzi zvane nguva zvigere muhana zvinova mutoro handichazvivanzi hatichinarimwe ndine uri
chakasanganiswa nenguva nekuti kusangana kwachakaita aitoshandawo maproject iri different from project yeGwevedzi but nekufamba kwenguva takazoona zvipo zvedu zvatinokwanisa complimenta.
Saka chikwata chenyu ichi chine vanhu vakawanda zvakadii?
Pakutanga chikwata chakanga chine chire vanhu vatatu. Yanga iri acoustic set tichiisa ngoma bira negitare. Takazowedzera bass guitar ne drum then tikabva tazoisa percussion. So now ra F5 is band.
Vari kuitambira sei mimanzi yamunorova imi?
Mimanzi iri kutambirwa zvakanyanya. Zvokuti dai yanga isiri kutambirwa ndofunga tingadai tisina kusvika patasvika panapa. Asi vazhinji vanonyanyoitambira ndevari mhiri kwemakungwa.
Saka muri kurova here mashows? Muri kumbotenderera here muchiendawo kumhiri kwemakungwa ikoko kwavari uko muchimbonovarovera?
Pari zvino muno muZimbabwe tiri kuita mashows. Tiri kuita mashows akawanda. Tinoita both macorporate, maprivate family functions, maweddings nemashows mamwe atinogadzira isusu anenge ari maconcept yedu. Asi urongwa huripo kuti zviende nenzira iyoyo.
Mafanzi enyu kwakawanda wanda ari kunze uko, mune mashoko amungavapewo here?
Ya mashoko andinoda kuva skira. Chokutanga ndinoda kuvatenda nekutitsigira iyo vanotipa simba rekumukira kutambe tichiita basa ratinoita iri.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu, vanoda kukutevererai, vanokubatai kupi?
Zvanguva ino yatiri kurarama inguva yakanaka kwazvo nekuti tane social media. Saka zviri nyore. Pafacebook tine peji redu rakanzi Gwevedzi, paInstagram tiripo zvekare akanzi Gwevedzi official, then pa Twitter tiripo yakanzi @Gwevedzi. And avo vanoda kunge vachizoteerera manzi iripo pama different online stores, pa Spotify iripo, pa SoundCloud, pa Apple Store nepa YouTube zvekare.
So what's a Friday chindipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi, toridza kapi keGwevedzi?
Kari kupisa mukavatengera ndinouya.
Mungu kurekwe kava usiko musupfu, asi usareka kunyengetera ndidzoke kumba. Ndounganidzatumaona namo ingazoti kunda tarira ndokunoenda vamwe, ndokunoenda vamwe. Mungu kurekwe kava usiko musupfu, mizodzi bedzi mbiriko kune rimwe divi rerunare. Ndosurukirwa ndokatoka chandinoda kuti ufare. Tinonditsuma urombo mudiwa, teka ndinoteya rangu riva. Ndonoratidza kuti mazuva rovira usachemba zviri mumeso.
Nzwisa yekambo kanonzi ndinouya. Manzwawo zvakare hurukuru yaitwa naNyasha Murada anoshaura muchikwata cheGwevedzi achitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa gwaro reAmnesty International iro raparurwa nhasi riri kuti hurumende yatowedzera kutyora kodzero dzevanhu kudarika hurumende yaivepo. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiya mwina Taboka Ncube.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mpandula 2023 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje
abantu eZimbabwe kumbe emhlabeni wonke jikelele bebecabanga ukuthi umntanga bonathatha umbuso into zodlakela kumbe into zama-human rights zizoba ngcono. Abantu laba belahlekile njalo basalahlekile.
Inhlanganiso ye-Amnesty International yethule ugwalo oluveza ukuba ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kuqhubeka kusiyaba kubi elizweni.
Ngimela ama-accused persons namhla ama-matters wonke apostponwe to the 13th of October 2023 for trial. The other matter is not yet ready for trial.
Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha awayebandla eliphikisayo le-TRIPC kudlulisele phambili namuhla ngoba abathutshisi bebengakabi lobufakazi obeneleyo bokwethulela umthethwandaba. Kulabantu abayisithupha abasebenzela inkampani yemuroba Diamonds Mine abafele engozini yokuwa kwendizamtshina emangweni wezwamahande eMashingo namhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International yethule ugwalo namuhla oluveza ukuba ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kuqhubeka kusiba kubi elizweni. Ithi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamoye umnumzana Robert Mgabe, umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esethula ugwalo lolu eHarare namuhla, umsekeli kamholi weAmnesty International eZansi Afrika, unkosikazi Vongai Chikwanda, usole uhulumende kaMnangagwa esithi uyaphambili ngokubopha lokuhlukuluza abantu mahlayana, njalo wakhuthaza inhlanganiso yeSADC leAfrican Union ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe. Umongameli Mnangagwa usanda kutshela umhlangano omkhulu oweUnited Nations General Assembly eMelika ukuthi uhulumende wakhe usegxilise umbuso okhululekileyo kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu eZimbabwe. Kodwa uChikwanda uthi uphenyo lwabo lolu obeluqakathekisa isimo samalungelo oluntu phansi kombuso kaMnangagwa lokamuyi uRobert Mugabe luveze ukuthi ababili laba zimbila zantabanye. I-Amnesty International ikhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo, yakhuthaza njalo i-African Union le-SADC ukuthi zingenele ukuze kuqedwe ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe umkhokheli wahlanganiso kuleli unkosikazi Lucia Masuka.
The African Union, we also have two recommendations. We're calling upon the African Union to
pay attention to
Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC uSenator Felix Magalela Mafa uthi bayavumelana nalokho okukhulunywa yi-Amnesty International.
Sibonanga into zikababa Mnangagwa zinolunya zinyambisa inhliziyo.
Amazwi kaMafa asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
So ukuthi abantu eZimbabwe kumbe emhlabeni wonke jikelele bebecabanga ukuthi uMnangagwa ngathatha umbuso into zodlakela kumbe into zama-human rights zizoba ngcono. Abantu laba belahlekile njalo basalahlekile.
Okodwa isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthe abakunanzi okukhulunywa yi-Amnesty International osaphethe umsebenzi wokukhitshwa kwembiko kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Farai Marapira yena uthi ngamanga akhulunywa yinhlanganiso.
Amnesty International serves an agenda and the agenda
sebekhiphe ugwalo esilwaziyo vele abangabakhulu iqiniso.
Ugwalo lwe-Amnesty International lolu lulesihloko esithi Zimbabwe Human Rights Under Attack. Inhlanganiso le iphe isibonelo sokubotshwa kwabantu abavalelwa okwesikhathi eside bengavunyelwa lokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, abafana lo wayengummeli wezengeza West uMnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo le-CCC. Ukwethulwa kwemithetho efana ne-Patriotic Act lokuhlukunyezwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo iningi lawo kungawe-CCC. Ithi njalo ukudutshulwa okwenza abantu betshengisela ngo-2018 lokungenela kukahulumende endabeni ezisemthethwandaba ngokunye ukuveza ukuba isimo samalungelo abantu asimanga kuhle elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthonisiswa kwamalunga ayisithupha e-CCC agoqela amalunga edale lePhalamende amabili uMnumzana Gift Ostalos Siziba owechabalala Phelandaba loSarenda Kapoikulu oyobulawayo Central kanye lamakhansila amabili kudluliselwe phambili namuhla ngoba idale lingakabi lobufakazi obaneleyo. Abasolwa bamiswe emthethwandaba kamantshi okwesibili e-Western Commonwealth kobulawayo besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelene lokhetho olusanda kwedlula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuba behlulekile ukuthola ubufakazi obacelwa ligqwetha likaSiziba labanye bakhe obuvela kunkampani kamakhala ekhukhwini eye-Econet. Ngokunjalo idale liphe ophenya icala uTinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi uSiziva wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Udaba lolu luzangena njalo enkantolo mhlaka 13 ngomfumfu. USiziva uKapoikulu labanye babo ababalisa uElderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukhansila ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokhansila ka-Ward 13 uLavuel Mwinde babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa esithi badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo ngesikhathi sokhetho okulicala lakuqala. Elesibili kungelokuthi bephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ngokuthethisa uMamoyo. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasisa okuningi.
Ngimela ama-accused persons namhla ama-matters wonke postponed to the 13th of October 2023 for trial. The other matter is not yet ready for trial. Instead, isahlanganisa izinto zayo, isa-extract ama-evidence, ingaqeda izasinikeza i-trial date. Then the other one, we remember last time, science application for court and location. So sayihambisa e-Econet yathi hayi siyanika kuphela u-investigating officer, asinika abanye abantu. So kathesi i-court ipe i-directive ukuthi u-investigating officer ahambe ayinikwa i-court and location. So next after 2 weeks siyasiziphenduka sizokomenza i-trial.
USiziba wetheswa elinye njalo icala elihlukeneyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba kajabuli ngenani labantu abaze ukuzosekela izibotshwa uchasisa igqwetha labasolwa.
Hayi bampo ukusaba icrowd bona abantu babuyile ukuza supporta kuphela, so babone large number of people ababuyile ukuza supporta, otherwise abakonfrontwanga abathethiswanga, ukusaba bona nje ukuzisabela ukubona inumber of people ababuyile kuphela.
Nkosikazi Soneni Moyo wancintisa ukhetho esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Omunye umamangala kumacala abasolwa laba Nkosazana Sibongile Ndlovu. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulabantu abayisithupha abasebenzela inkampani yeMuroa Diamonds Mine abafele engozini yokuwa kwendizamtshina ewele eplazini lePeterhouse eZwamahande eMashingo namhla ekuseni. Ababili kubikwa beyizizalwane zeZimbabwe, abanye abane becatshangelwa ukuthi yizizalwane zeIndia. Indizamtshina le kubikwa ibifele eHarare isiya emgodini wamadayimana oyeMuroa Diamonds oseChivi, njalo akukaziwa ukuthi kuyini okubangele ingozi. I-Studio 7 ifike lapho kuwele lindizamtshina yathola izakhamizi zalindawo sezibuthene ziphathisa amapholisa ukubuthanisa izidumbu zisithi zizwe umsindo lindizamtshina isiwa, zahle zagijima ukuyaphathisa kodwa zathola abakade bekulindizamtshina sebefile bonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe ingozi le yenzakale phakathi kuka 7:30 ekuseni kuyisiya ku-8 ngemva kokuba lindizamtshina isuke eHarare ngehola lesithupha ekuseni. Le isiyingozi yesibili lonyaka kulandela ukuwa kwenye indizamtshina eyayilezisebenzi zeMuroa Diamonds ngonhlolanja eBeatrice eMashonaland West. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende weMelika ukhangelelwe ukuvala ezinye inhlangothi zakhe ukusukela ebusuku kusasa ngoba esephelelwe imali yokusebenzisa. Imbangela yalokhu yikudonselana okukhona phakathi kwamalunga edalela ephalamende awebandla elibusayo lamademocrats lama-republicans. Amanye ama-republicans avimba ukupasiswa kwesikhwama semali emele esetshenziswe nguhulumende ukusukusela ngenyanga ezayo kusiyafika umnyaka ozayo ngoba esithi inengi kakhulu limali. Iphalamende ingehluleka ukuvumelana namuhla lakusasa kungaba kabi phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende ezinengi zizamiswa umsebenzi futhi zize ziyebhadalwa nxa sekube lokuvumelana uhulumende esevuliwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Indaba le iyahlupha ma kulama Republicans nama Democrats ungelabantu abaphakathi ngantwa ngama moderates esasikubona kudala laphana kwakule Gang of 8, Gang of 6, sibona ngantwa kwakulabantu ababe bele imind efananayo ukuthi bancedise uhulumende ahambe phambili ngoba siyakwazi ukuthi i-federal government is the biggest employer lapha elizweni leli, so bangavala yonke into yabo isimile from borders, judges, imisebenzi esetshenziswa ngi-government yonke ingantwa yabo isilimele. Siyakwazi ukuthi la kuya-affect i-economy ngoba khonapha izinto ziyabe zingasahambi in terms of trade and all that. So hayi kungantwa this time around kulabantu abangenileyo Congress or iParliament yalapha abalama individual interests, and siyabona ukuthi ku next year kulokhetho luka 2024 and sibona uTrump ngantwa nguye ofuqa abantu bakhe ukuthi bavale igovernment ukuthi economy iwe ngoba siyakwazi ukuthi economy ingawa kuzabanzima ukuthi bakhethe umnumzana Joe Biden engimaye nguye or i-Democratic Party ngoba bayasebeyisola. Siyakwazi ukuthi izinto ezinjenge njengalezi they have ethwa hi-ripple effect ukuthi akusoze kusilimaze in the next few months, but after next year kuyabe sokungena khona apha nge shutdown ingaba khona.
Kungenzeka yini ukuthi kube lokuvumelana phakathi kwama Republicans lama Democrats kwenqatshelwe ukuvalwa kukahulumende?
Hayi, ukuthi bazavumelana ama Republicans lama Democrats anguboni, ngoba siyakwazi ukuthi uNumzana Kevin McCarthy ulabantu abangemuva kwakhe abangantho abaza bazamxotsha uma engayekela ukwenza izinto abazifunayo. So ama-budget numbers angikhona, they are too far apart ukuthi kube le negotiation unless uMakhati engavumelana nama-Democrats and then he loses his speakership, because bona ungole solution. But hayi, we just pray for the best, but sokuzaba le nkinga lapha.
UMnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Abantu abakwamanye amazwe abaphephele kwele South Africa lamhlanje abatshengisele emahofisini wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commission for Refugees bekhala ngokwephulwa kwamalungelo abo. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Igciwana leziphepheli ebelitshengisela leli lifike emahofisini enhlanganiso emela iziphepheli emhlabeni jikelele e-United Nations High Commission for Refugees ePretoria, bephethe amagwaliba abhalwe izikhalazo zabo. Akhona bebhalwe izikhalazo zabo zokufuna ukuphiwa incwadi zokuphephela, kanti kamanye abakhala ngokubotshwa mahlana amapholisa afuna imali yesifumbathiso. Obekhokhela abakade betshengisela laba uMnumzana Olivia Kalenga uthi kunzima kakhulu kuningi labo ukuthola incwadi zokuphephela emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngenxa yokwanda kwenkohlakalo.
Even those ugo the appeal and whatever.
Ungaze ube uphethe liphi iphepha, nxa uthi uyengeza amalanga ufuneka imali
in order to get that.
UMnumzana Lichi yaku odabuka kwele Democratic Republic of Congo uthi batholiswe amagapha vuzayo ngamapholisi ababopha lanxa belazwe incwadi ngoba befuna amantshontsho. Unkosazana Dolly Mbuyi uthe uhlupho olukhulu yikuthi iningi labantwana beziphepheli lezi kabaya ezikolo njengoba kufuneka incwadi zokuphephela abangelazo. Langamazwi agcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe ebesikulokhu kutshengisela esingathandanga ukuvezwa igama, sisithi iningi labo sebesesaba lokuyathatha incwadi zokuphephela ngoba besethuselwa ngokuthi bazabotshwa ngoba akulambi elizweni labo.
Kubuhlungu kakhulu lokhu ukuthi kanti kambe amalungelo oluntu awekho yini na eSouth Africa, njalo abasinaki. Uyahamba ukuthi uyahamba usedrobheni kumele uhambe uphethe imali, ukuthi ma ungabona amaphoyisa it's either amaphoyisa uyabalekela noma amaphoyisa engakubamba sekumele wena ubanikeze imali as ibribe ukuthi bakudlulise ngoba bazakubopha.
Esephendula iziphepheli lezi isikhulumeli senhlanganiso UNHCR unkosikazi Laura Padoya uthembise ukuthi inhlanganiso yakhe izathinta lolugatsha lwendaba zasekhaya ukuze kulungiswe izikhalazo zeziphepheli lezi.
We take these concerns very very seriously. It's been a very peaceful protest here today.
Siqakathekisa kakhulu izikhalazo zeziphepheli lezi, njalo ngiyathembisa ukuthi sizazihambisa kugatsha lwendaba zasekhaya. Uyadinga.
But we hear that there are a number of obstacles, which means that still people are experiencing delays and not receiving the protection that they need.
Ugatsha lwendaba zasekhaya belungakaphenduli isikhalazo lezi ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke akukudala umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Swaledi etshele iPhalamende ukuthi zinengi iziphathamandla zalolu gatsha esezimiswe umsebenzi ngenxa yenkohlakalo, kanti ezinye zazo sezixotshiwe. Sekukanengi njalo evela emsakazweni esizwe ekhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo ahlangana layo. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umcimbi weIntwasa Arts Festival ungene kulanga lesine namhlanje njalo uphela kusasa. Izolo kuvulwe umbukiso olesihloko esithi silindele uMalaicha ohambisana lomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale mhla ka 21 Mpandula usiyaphela mhla ka 13 kuMfumfu.
Izolo kuvulwe umbukiso olesihloko esithi silindele uMalaitha ohambisana lomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale mhla ka 21 Pandula usiyaphela mhla ka 13 kumfumfu. Umbukiso lo uphuzile ukuvulwa izolo iziphathamandla zeNational Gallery Bulawayo zisithi umdwebi uOwen Maseko kumele ethule njalo eminye imifanekiso yakhe ayifakileyo kulandela ukukhithiswa kweminye, kodwa wala esithi ababhale incwadi besipha izizathu zokuthi kungani emele ethule imisebenzi yakhe. UMaseko uthi akumphathi ukwethuliswa kwemifanekiso yakhe.
Ayangafika egallery. No, I deliberately avoided going to the gallery today. I was just frustrated. After opening izolo, we were supposed to meet again today and discuss what went when. But I'm sure nxa vele i-painting yana sozobona ngoba ngeke beyikhiphe bafuna mina kube yimi engiyikhiphayo.
Umqoqi weIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi ohamba kuhle kodwa usola ukwethulwa kwemisebenzi kaMaseko.
Sicela singabonisanga ukuthi indlela siyenza ngani, but bekuyisifiso sethu ukuthi ngabe khona lokho kuyayenzakala. Kodwa njengoba sikwazi ukuthi umuntu nendawo yakhe uyakwanisa ukukhetha ukuthi lokhu kwenzakale, ilizwe nelizwe liyakwazi ukuthi lokhu yikho lokhu ayisikho. Hayi, okwakathesi thina izandla zethu zibotshiwe, kodwa thina besikufakile ehlelweni lethu ukuthi yonke imidlalo esifake kuprogramu izayenzakala, wena ye-exhibition, poetry, games, besikufakile konke ukuthi kuzaba part of festival.
Umqondisi we-National Art Gallery kobulawayo uNkosikazi Silenkosi Moyo walile ukukhuluma.
Intwasa, I think bala ma-events abakhileyo lapha vele achiyene amaningi. Iprogramu lingayithola ema-ofisini aIntwasa abazalisiza ngamathuba.
Lumbukiso usekelwa iNational Art Gallery, iOrap, iVap, leOmama Arts Hub, Intwasa Arts Festival, leDream House. NgoLwesithathu eminye imisebenzi kaMaseko uyethulisiwe iGallery iCity imumethe ezombusazwe lobanje eyabanye elezokhetho ingethulwanga. Amapholisa athe awazi lutho ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lomculo we-house music elizibiza ngegama lokuthi Mabooster Crew, lona licula lise-Victoria Falls. Asizweni umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa exoxa lo-Israel Mpofu abambiza ngokuthi Jason, onguye okhokhela leli qembu.
Leli lidla amalangabi eVictoria Falls. Abantu abaneni bathanda umculo walo. Yekela sizwe imbali yalo ngamafitshane.
Yimi uJasani. Sizoba lo Kisto, sizoba lo King Bonjo, sizoba lo Ras Fantan, sizoba lo Jalet. Then OS6 ngoDJ wethu esihamba laye nxa siyatsha amashows uDJ Diva. Imaposter Crew yabunjwa ngo-2011 kobulawayo, lapho engahlangana khona lo producer abathi ngoDJ Furika. Uculo wami mina was inspired by uDJ TPZ.
Po igama lokuthi Mabooster Crew labe njani njalo lithoni Jason?
I-idea le yavela ekuthini sithe sesiqalise umculo wethu sesidonsile nje. Sabe sibona ukuthi umculo wethu abantu bawuthakazela endaweni ezijene endaweni eziningi. So sabe sesithi ukuthi music wethu ugcwele indawo yonke njengama-booster network. So ibizo yikho lapho lahlela iqalisela khona kwehle kodwa yima-booster, yima-booster.
Yeah, yeah. Judge us on alongside Turigan.
Say nothing is greater than the creator. Imagine maker, you never separate us. Ja-ja-ja-ja made us. Whoa-whoa-whoa-whoa. No one is greater than the most they creator.
Umtumwa wawethukene leminye yabaculi baseZimbabwe. Owenu uthiwani?
The umculo wethu thina sawuthi dream based music. Why? Because sabona ukuthi umculo wethu unique. So kungcono sikunike ibizo esilibo esilibona lifanele. Umculo wethu kodwa thina uhambelana le house music South Africa. Silamadlala athi afika 4.
Abalaleli abafuna ukuthola umculo wenu kumbe ukulandela bangalithola nga
umculo wethu thina ku social media siyatholakala ku YouTube siyatholakala ku YouTube as Maposta Crew kuyatholakala ama videos ama sample tracks ethu khona ku YouTube ungathi Maposta Crew uyasithola even ku Facebook even ku WhatsApp uyasithola.
Imaphosta liqembu elicula ezingene liphezulu lise Victoria Falls besiqhathisela lo kuhlelo Woza Woza Friday limelwe Israel Mpofu ozana ngokuthi uJason balazo nemina ndikini lonke igama lami Israel Jesus bana.
Lo ube ngumsakazi uEzra Chisaspanda ekhuluma labo ama booster crew bemelwa nguIsrael Mpofu. Ngalokho omuli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.